muviri wekodzero dzevanhu muzvare nozvipo moyo vanoti kwavari kugadzwa kwevamunangagwa kwemutungamiri wenyika kwakafanana nekuenderera mberi neutungamiri hwavamugabe vachiti vaviri ava vakafanana muzvare moyo vanoti vamunangagwa ndemumwe wevatungamiri vebato rezanupf vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ematerland nemidlands panguva yegukura hundi mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti chirandu anotsinhirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe
tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai tinogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapindwa naro navamugabe nekuti utungamiri hunotapira saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanupf vachinamasa vakabuda vachiti opposition kana chii hainei nazvo ihondo dzedu saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pachi zvavo isusu tichinava public hapana chatonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri
vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai grace mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika asi vadidmas dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari
kutaura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburisa pachena pfungwa dzavo maringe neutongwa hwavari kuda kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number one izanupf headquarters ndofunga ndosaka vasina kunatsotaura kubudisa pachena pfungwa yeinclusivi chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa munhu anga achida kusungwa munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata saka mufaindi kuti mufaro zvinogona kutarisa munhu kunatsogara pasachitaura statement yake chechitatu slogani yavakaita yekuti pasi nemhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti akazopwanywa musoro ndiyani mastatement anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusununguko rwaari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari seti kuti ange achipinda
vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega seo machikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyanamisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi
tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzesa vanhu pamwe chete anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo saka izvozvi izvizvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunangagwa kuti vawane rudzigiro kubva kune mhuri yezimbabwe panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu truth and reconciliation commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims egukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu
asi vamunangagwa vakaudza mapepanhau ekubritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive ivo mutungamiri wenyika panguva iyi izvo zvinotsigirwawo navamagura charumbira vanove mutsigiri wezanupf avo vanoti vamunangagwa pachavo munhu anodiwa nevanhu nekuti vane mutsa asi murongi wemabasa musangano reavamail human rights lawyers network vatinei mukwewa vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vave vanotaura nezvenyaya yegukura hundi
taitarisira kuti mutungamiri wenyika uyu akupinda achambotaura panyaya yezvitaurwa zvakataurwa nezvake panyaya yegukura hundi ndofunga ipapo vanhu vakatarisira kuti vanzwe kuti iye semusoro wehurumende anoti chii nenyaya iyi nekuti mutungamiri abva kubuda vamugabe vanga vasingadi kuti nyaya iyi itaurwe
vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva yegukura hundi vamugabe havana kumboda kukumbira ruregerero panyaya iyi kunze kwekufananidza nguva iyi nekupenga kunogona kuitika kuvanhu vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.